Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu kukadzi 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona pa Facebook iko zvino tichitepfenyura kana mukakwanisa kuenda pa page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanopinda kutenga guru wamapillars iwayo anova ndiwakasigira mugoti. Takamukaro wamapillars aya mugodhi inobva wadzirikira. Ndo zviri kukonzera kuti mugodhi idii idzirike nekuti pakunyanya kuti vachikorogoza.
Vanhu vanosvika makumi maviri votyirwa kuti vakafira mumugodhi wakadhirika kukwekwe.
Hana ina kubvirwa vanhu vakafira Zimbabwe. MGC kune vanhu vakaurawa kuture MGC. Hakuna kati inofirwa inofa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti hapana chingavatadzise kutungamira nyika.
Vangatarekodha dzimbo dzinosvika kuma 15. Kwavasara 3 chete ndodzakasara pa 15 songs dzatakarekodha. Dzimwe dzese dzinonzi dzakatsva.
Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro naDr. Thomas Mapfumo taafire nyika mukanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanodarika makumi maviri vanotyirwa kuti vangadai vakavharirwa mugodhi weGlobe and Phoenix uri kukwekwe uyo wakadhirika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vanodhodhana Stole, vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekuti mitumbi minomwe yainge yaburitswa nezuro manheru. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navaStole.
Yes, I can confirm kuti zvinhuizvozvo zvaitika kukwekwe kuGlobe and Phoenix. Mugodhi une masaizi maviri, kunonzi kuzesa nekunonzi kuGlobe and Phoenix. KuGlobe and Phoenix ndokwaitika taona iyoyo. Chaitika nechekuti zvandiri kuwana kwaitwa inonzi mud blast. Mud blast iyoyo ndoyakonzera landslide mugodhi uchibva wadhirika wakafarira vanhu. Zvadaro, by 5 PM kune 7 bodies dzaretrivhiwa kubva underground.
Tinonzwa kuti mugodhi uyu wakanga wavharwa makore akati wandei adarika nenyaya yekuti wanga usina kugadzikana. Ndiani anga achiushandisa pari zvino?
Mugodhi iwoyo wanga wambovharwa because mugodhi wanga wagara uri dangerous. Mamainirwa aitiwa wanga asiri safe kambovhariwa. But iye zvino kuti nditaure kuti ndiani chaibva, chandinoziva nechekuti mugodhi uyu uri kuraniwa nemapolitical big wigs. Ndovari kurana mugodhi uyo as we speak.
Pane vapona vari kutiwo here vane huwandu hwevanhu vangadai vanga vari pasi, nokuti tiri kumbonzwa vamwe vari kuti vanosvika 20, vamwe vari kuti vanodarika.
Ya, namba chaiyo chaiyo hatisati tava nenhamba iri correct. Information yacho kana kuti iwani izvozvi vanhu vanotosha kana kutaura. Unotozowana munhu ane zvivindi mwandatozofonera anoshanda pamugodhi pao ndiyazonitaura, but ndicharamba chingotsvaka information ndinyatowana the exact number at the moment. Information ndinayo ndiyandawana iyo, hatisati tava nenhamba chaiyo.
Munoti iwo nenyaya yekuti migodhi inenge yambonzi yavharwa nekuti haina kugadzikana, vanhu vari kuzoramba vachishanda imomo.
Chiri nyaya yekukonzera maizi ndechekuti vanhu vakapinda vasina ruzivo rwakakwana. Kana tichimaina mugodhi, pane atinosiya anonzi mapillars. Mapillars ndo anenge akabata mugodhi kuti usadonha. But mapillars iwo anenge ane goridhi rakawanda. Saka goridhi kana ropera, vanhu vaya vanopinda kutanga guru wamapillars iwayo anova ndiwakasigira mugodhi. Saka mukaro wamapillars aya mugodhi unobva wadhirikira. Ndo zviri kukonzera kuti mugodhi idii idhirike nekuti pakunyanya kuti vachikorogoza.
Avo vangawari mutungamiri we National Mine Workers Union of Zimbabwe Vando Danastole vachitaura vari parunare kuzvishavani naJonga Kandemiri we Studio 7 mugodi we Globe and Phoenix unonzi wakavhariswa nebazi rezvemugodi pamwe ne Environmental Management Authority muna 2007 mushure mekunge waonekwa kuti waisa vashandi munjodzi asi zvinonzi vanhu vanga vachiramba vachipinda mugodi uyu vachichera goridhe zviri kunze kwemitemo bepa naure Herald rinoti chikwata cheboka rinonunura vanhu munjodzi cheCivil Protection Unit chakapinda mugodhi uyu kunoongorora nezvetsaona iyi chikawana mitumbi miviri uye basa rekununura vanhu ava zviri pamutemo rinonzi rakanga risati ratanga Studio 7 yakundikana kubata veCivil Protection Unit kuti tinzwe kana vanga vatanga kununura vakawira netsaona ava nhasi takundikanawo kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe huwandu hwevanhu vangadai vari mugodhi uyu pamwe nemitumbi yawanikwa. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvikanonoka kuitika. VaChamisa vanotiwo mauto anofanira kupindawo munhaurirano dzezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri kashiri kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura muchinoi kunhengo dzebato ravo dzinotungamira matunhu madiki vachamisa vakati bato ravo richatunga chete kunyange zvikanonoka kuitika. Vachamisa vakati hakuna bato rine vanhu vakawanda vakafira musangano rinotadza kutonga. Vachamisa vakatiwo mauto anofanirwa kupinda munhaurirano dzose dzingaitwe munyika nekuti bandiko rakasimba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takakumbira kuti munyika muno panoitwa political dialogue mauto anofanirwa kuva nemukana wekuti vakazvinyuto zvaanazvo ndezvipi maonero avanawo ndeapi munyaya dzenyika yedu nokuti nderimwe bandiko rakasimba kanyaya kuzikazikana kwenyika ino kubva chibva kuhondo munoziva kuti ana atongogara kuzanira nezipra dzakanga zvichiwawo kunyaya dzemanaurirano dzakanga dziriko munguva yelangesi saka nai
panyaya yekushayikwa kwemari yebato vachamisa vakaudza nhengo dzavo kuti hapana mari yakabiwa asi kuti vanhu vanga vasati vajaira kuti mari dzinoongororwa.
Dzemari saka hakuna mari yakabiwa nekuti hatina mari yatinayo yakawanda inosvika ikoko. Mari dzamuri kunzwa dzemusangano dziri kuitwa nhenenguro dzichaiswa pachena zvinova zvokutanga munguva yose yanga isingamboiti kwemukati.
Mumwe mugari wemuchinoi vafarai ngavaseke vakati zviroto zviri kuitwa navachamisa zvekuti vachatonga nyika ino nekuda kwekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Pamaonero angu vachamisa zvavari kutaura vanotonga zviroto inyaya yekuti nyika ino mamiriro ayakaita iri kutongwa neinonzi military rule. Saka kupindirira kwemauto matongerwo enyika kunogona kuita kuti vachamisa vasazofi vatonga zvachose.
Vachamisa vakanga vari muchinoi vachisangana nenhengo dzose dzeprovincial administrative committee dzedunhu remarshonal and west vakanga vachitsigirwa nevatevedzeri vavo vaviri vanoti amai Linet Kareni Kore navatendai Biti murongi wemisangano vaAmos Chibaya pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato vaJob Sikara nevamwe. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nekutarisa zviri mubepa nawo reHerald iro rinoti mvura yakawandisa ine mhepo nemabhanangana iri kutarisirwa matunhu akati wandei munyika kutanga mangwana. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMed Department rinoti nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Midlands, Mashonaland, Harare nedzimwe nzvimbo dzeManicaland dzakatarisana nemafashamu kune dzimwe nzvimbo. Mutongi mukuru weMatare vaLuke Malaba vanoti nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro nemumwe mutedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga yekunetsana nemudzimai wavo amai Mary Mbaiwa ichatanga kutongwa mwedzi unouya. Vaviri ava vari kunetsana panyaya yevana nemba. VaChiwenga vari kupikisa mutongo wedare reHigh Court wekuti imba nevana zvimboenda kuna muzvare Mbaiwa. Ii inyaya iri mubepa naure pa internet renewzimbabwe.com. Topedzira nekutarisa zviri mubepa naure Chronicle iro rinoti mutedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti zvimwe zvakaitwa nekanzuro yeguta reBulawayo zvekuvandudza mazita emigwagwa hazvisi pamutemo sezvo zvichifanira kuitwa kana zvatenderwa nedare remakurukota. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana vekuti vazvitaurire vega zviri kutsi kwemoyo yavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutuka kana kunyomba.
Studio 7 mamuka sei kuni vashamarari vose. Mamuka sei vatereri. Hai, ndinofara nedanho ratorwa nezano PF rekubuditsa pachena kuti mayuthi haana chaanoita pamusoro pezano PF. Hapana chamunofara kutaura chinonzwikwa. Saka isu semayuthi tanyatsozvatabuditswa pachena kuti haano chenyu imi kungoteverera zano. Kunyange zvakaoma, kunyange paine mazano asiri kufamba zvakanaka, kunyange zvinhu zvakamira mamirira zvakaita, zvinongonzi nyarai nekuti handioni chareswa vavarume vatatu vadzingwa pachigara pakumirira musangano kuti munhu wose ari kushora musangano iwowo wezano PF. Saka ivo vaida kuzama kumira kuita kuti musangano usaparara, vanhu vave nechivimbo nemusangano, pourayiwa nyaya dzecorruption, kurega kuva nevanhu vanoba. Saka zvinhu zvava zvakanaka, asi kuti vakuru ava handizi kuti havarasika papi kana kuti vakuudza mukomana wayo kuti dzoka, vakomana wavo kuti dzokai kuchikoro. Zvinoshamisa. Saka kuchikoro kwacho uko zvinoreva kuti kunodzidziswa uori, kuti kana paitwa uori hapafani kutaurwa. Ndatenda Studio 7, ndiri kuno kuchiredzi North, Chiredzi North, Ward 32. Bye bye.
Tiri kukumbira havo kuti vagari vekuchimbuizi vakadhisitiri vanoita kwemukozi kubva 2012 vakaendeswa kundogara mumaone hectare, vakaenda pakipi yepamatende vai pachimbuizi pavanga vakaunganidzwa paya. Kusvika nanhasi havazi vanhu vari kucheukibwa kuti vaonekwe kuti vane va vachiri gere zvakanaka here kana kuti vanogara zvakanaka here. Saka izvezvi zvetiri kuona chero kuSouth Africa kwatiri tinongochema hama dzedu dzakasara kumusha. Ndatende hangu nemashoko iwawo.
Makadii vashamari vepaStudio 7 nevateereri, nditresi paJHB. Iwo vamunangago vachipinda pachigaro vachibvisa vamugabe vachiita kupu neaya masoja aya, vakati kwahei vari kuda kutageta makororo ari kuuraya nyika. Ndo mapindura vakaita, vakati uyai mundibetsera tibvise vamugabe. Tikasumuka Chemberi neHarawa, tikasumuka nemidonzo tikanovabetsera, tikati shuwa bvisai makororo. Wanike nhasi uno vamunangagwa ndovodzinga vana vabudisa chokwadi kuti pane vanhu vari kuuraya nyika apo. Iye vakati bvai pamabasa. Saka nyika yedu hamino tichanaka here?
Alo, paStudio 7 muri sei? Takasimba zvedu, kuri sei? Ndimi munoti pabasa, munoti panyuzi. Yes. Inini ndeka meseji yangu inini inonangana nevakomana vemdc. Vakomana vemdc mashandiro avo akanoita sei? Tomboonei zvavanoshanda. zvoneki ZANU-PF is busy planning for 2023 kau 2023 anachamisa changu achichema kuti tabirwa ngichema tabirwa tabirwa but izvo zvizvi vari kuita basa remafoto kamboona kuti munhu anoti aenda kunosangana nevanhu kana kuma rural areas anozowanawo mafoto hatichi munhu anofanirwa kuti aenda ikoko kuzvoita silent kuitira kuti opponent yake isaona zvaari kuronga strategy havana strategy yakomana vemdc vakaneta 2023 vanongororwa futi mahara opposition hatina muzimbabwe hatina maybe chamisa achazova apa vakomana ava vakavata nebasa vakavata mumahofisi thank you
makadiwo vashamariri vestudio 7 hei ndomura uri mbotaura vati kuya kuplease ndanzwa nekungorekodha vanhu maati kuza ngu anongoperera mumhepo hamurekodhiwo ndinotoda kungotaurawo pamusoro pezvava mugwada vari kutaura zvekuti hanzi avo vakadzingwa vakakanganisa pakuti matauriro avakaita hanzi kutaura kwavakaita kuti uori hwakaipa hakuna kuipa asi matauriro avakaita vakarasa gwari remusangano nekuti vanhu vakafumura vanopopura itogare ipi vakazoona papaya kuti havana mhosva zvinozosiya musangano uri papi ivo vakukoshesa izvozvo vari kukanga mwari kuti vanhu vezanupf ivavo ndo vakapinda imean kuti mapurisa akamhanya akanoshuta ini inonzi Morgan Tsvangirai House nemhaka kuti vakanga vangosuspecta MDC kuti ndo iri kufanda mashurugwi asi pavakanopinda vakangonoshuta ini vachisechasecha nzvimbo dzacho vachibva vashaya kana ini evidence yavanotarisira kuti ingavabatsira kupomera mhosva MDC kuti ndo iri kusapota mangirini mashurugwi hazvina here kusiyana zvinosiyawo MDC kana kuti government ino zvinosiyawo ZANU kana kuti government iri papi izvozvo havazvikoshesi here
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asine nechekuita nestudio 7 tinokukai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchititaurira zvamunofunga pane zviri kuitika munyika Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasangana nemutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta kumuzinda wavo weWhite House muno muWashington DC nezuro. Vaviri ava vakatenderana kusimbisa nyaya dzekutengeserana. Upfumi hwenyika yeChina huri kutarisirwa kuderera zvakanyanya zvichikanganiswa nenyaya yechirwere checoronavirus. Izvi zviri kuipa kweupfumi kuri kutarisirwawo kuti kuchange kwaipawo mune dzimwe nyika dzinodyidzana neChina. Vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu vafa nechirwere ichi uye vamwe mamiriyoni makumi mashanu vakavharirwa kuti vasatapurirwe chirwere ichi muChina. Mamwe makambani ezvekudya anosanganisira KFC nePizza Hut akatovhara muChina. Zvakabuda musarudzo dzemaprimary dzakaitwa nemusi wemuvhuro mudunhu reIowa muAmerica hazvisati zvabuda izvo zvokonzera kushorwa kwevatungamiri vebato remadhemocrats mudunhu iri. Sachigaro weDemocratic National Committee vaTom Perez vati zvakabuda musarudzo idzi zvinofanira kuverengwa patsva sezvo vamwe vave kushaya vimbo nesarudzo idzi. Paverengwa mavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe nemanomwe kubva muzana, vari kutungamira ndiva Pat Buttigieg vachiteverwa navaBernie Sanders, amai Elizabeth Warren navaJoe Biden. Anokunda mubato remaDemocrats ndiye achakwikwidzana navaDonald Trump musarudzo dzemunambudzi gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro webato reZANU-PF muno muAmerica Dr. Frank Gunning.
Tinoona kuti zviri kungorakidza pachena kuti nyaya dzedhemokrasi hadzisi nyore, zvinhu zvakagozha, zvinhu zvakaoma, uye zvimwe zvinhu tinongosora dzimwe nyika dzinenge dzichitadzawo kuita maelections adzo zvakanaka sezvinoitwa neAmerica, asi tazviona kuti patopera mazuva matatu havasati vapedza kuverenga mavhoti. Hongu tiri kunzwa kuti vaiti ivo vakanga vagadzira apu kana kuti chokushandisa chepanhare mbozha chokuti vanhu vashandise kuvhota chinova ndicho chakatadza kushanda.
Asi chii chiri kupa kuti kunyangu hazvo paine matambudziko akadai pasina tsvimbo mugotsi, pasina kukandirana makobvu nematete.
Tinoda kuvayemurawo zvakare nekuti vanga vaine backup yemapepa yavakuverenga. America yataridza kuti kunyange zvakaoma kudaro vane nzira dzavanoshandisa kuedza kuzvigadziridza murunyararo vachitevedzera makwara avo ebumbiro ravo pari zvino apa tiri kuita samademokrats. Vari kutarisa bumbiro ravo remutemo, vari kutarisa zvinyorwa nezvibvumirano zvavo zvekuti maelections kana kutsarudzo dzavo dzebato ravo dzinoitwa sei. Zviyezvi hamusi kunzwa vanhu vari kupopotana, hamusi kunzwa vari kurovana, hakuna kunzi kwatukwa vanhu, hakuna kunzi vanhu vanacha vapinda mustriti vazorova vanhu vadii, hakuna izvozvo. Nekuti vanhu vanenge vane chivimbo nekuti zvakanganisika zvinogona kugadzirisirwa.
Mubvunzo wekupedzisira, zvakakoshawo sei zvekuita maprimary kuti munhu wese anopinda musarudzo vachienda kumatunhu akasiyana-siyana kunotsvaga rutsigiro?
Inyaya yakakosha zvikuru nekuti inopa mukana vasarudzi kana kuti mavota vanowana mukana wokunzvera pfungwa netarisiro ine wega wega anenge achida kuvhoterwa.
Sachigaro webato rezanup f muamerica Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muvirginia muno muamerica. Muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mapfumo, uyo anoti ave kudzokera kustudio kunotsikisa damba refu idzva mushure mekunge nziyo dzaainge atsikisa dzakanganiswa nevaidzitsikisa. Mukanya takanzwa kuti panenge pamboita dambudziko padamba refu ramanga muchida kuburitsa, zviri kufamba sei?
Haiwa, iye zvine izvi zviri kufamba hazvo zvakanaka nekuti takataurirana nemunhu wacho ishamwari ane studio iyoyi inonzi Take Town Studios. Iye mukomana wacho ndewe kuBrazil, anonzi Fernando Bispo. Ndiye akakanganisa music takaona kuti tikamuendesa kumakoti anogona kuchajwa mari yakawanda. Ramubvunza tikati zvinotoita sei tikagara naye pasi tikamutaurira kuti iwewe dai waita sei kana uchida kuti tidzoke tizorekodha music iyi, iwewe uchibhadhara vanhu vanouya kuzoridza kuzorekodha music because tinotodaidza vamwe vanhu vanotibatsira vedu ivava vanenge varipo vanobhadharwa zvakare. Saka mari yacho tikakaunda ikasvika chi 1600 yekubhadhara vanhu. Saka iye ndiyebva akanditaurira akati ndiri kumhanya mhanya kutsvaga mari ini handisina mari. But iye zvine zvinofunga aredi akati iye ari kudzoka because anga ari kucalifornia. Saka ari kudzoka kuno kuEugene musi wa24. Saka ndosondo racho iro ndorachapinda mustudio anenge aane mari yacho yekubhadhara vacharidza. Tiri kumhanya mhanya kuunganidza dzimwe dzimbo dzisati dzanzwikwa nevanhu. Tine dzimwe dzakawanda dzanga dzisati dzanzwikwa nevanhu. Saka tiri kuedza kudzibatanidza dzimbo idzodzo kuti tiite imwe albhamu yekuti vanhu vafanotenga music. Even record company yakatinyorera tsamba ichitaura kuti music yenyu inotengesa kuno kuti inoshanda nekambani inonzi CD Baby. Vakati music yenyu inotengesa zvikuru asi hatisina music. Ndiyo patiri yezvinezvi. Saka tiri kumhanya mhanya kugadzirisa imwe futi imwe albhamu.
Saka damba refu rakasangana nematambudziko iri manga matori pazita here?
Tanga tisati tari pazita kuzi apa patatomufonera tichiti isisi tiri kuenda kustudio kunomixa music yese yanga yai yatangata rekoda tangata rekoda dzimbo dzinosvika kuma 15 kwa sara 3 chete ndo dzakasara pa 15 songs dzatakaningirika dzataka rekoda dzimwe dzese dzinonzi dzakatsva computer ndo yakapisa zvese haana kuita backup dagaita backup tisina kusvika patiri ipapa
imwe yechimbi-chimbi yamuri kuronga iyi tingainzwe rini
hatinoinzwa manje manje ndozi ndakatotumira munhu ningiwe uyo wekuzimbabwe anonzi Sibindi ndiye muridzi wenhingiwe Metro Record Company ndiye anotengesa music yangu kuzimbabwe saka takatomupa kuti agadzise music yacho aongotumira kuno nhingi cover yacho nemusic yacho pamwe tozviendesa kucd bed tombofanotengesa iyi asi tichigadzirisa iyi yakashaikwa
tiri kutarisira dzimbo dzakaita sei apa mukanya
pane dzimbo dzakasiyana-siyana haingori nyaya yengoro kuti everyday tinongoimba ingi nezvematongerwo enyika tinoita zvakasiyana-siyana pane dzimwewo dzinotaura nezvematongerwo enyika dzimwewo idzimbowo dzinonakidza vanhu dzinongofadza vanhu saka dzine tingangoti ivariety vana chinogiya chiivesawo
pane dzimwe dzamamatotanga here kuridza kumashow enyu kunze kwachinogiya iyi
no dzimwe dzacho tarisati tambotanga kuridza
Ko kambo mamvemve kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo musakanganwe kuti tichaenderera mberi nehurukuro yedu namukanya vachitaura mafungiro avo pavakupfana vari kuti vari kurova Zimbabwe musakanganwe kuteerera hurukuro yedu namukanya nemusi wemuvhuro mangwanani mukanya vanga vachitaura vari kuOregon muno muAmerica sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vanhu vanosvika makumi maviri votyirwa kuti vakafira mugodhi kukwekwe mutungamiri wemudhc vanelson chamisa vanoti hapana chingavatadzise kutungamira nyika tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndinwenyu blessing zulu ndokusiya mina chris gande munhau dzeisindebele